Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vati zvange zvakakosha kuti hurumende itange yatevedza bumbiro remutemo yenyika zvakasara isati yatanga urongwa hwekurivandudza.
Government ngaiedze kuti zviri muconstitution zviitwe, kwete kuchinja zviri muconstitution. Hatisati tasvika pachinambwe chekuti zvese zvakataurwa muconstitution zvaitwa, and iconstitution yakatenderwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka government ngaitange yagadzirisa mutemo kuti unangane neconstitution, kwete kugadzirisa constitution kuti unangane nemitemo isina kumira zvakanaka.
Vachimini vatiwo vanokashikamadzwa kuti zviri kuda kusandurwa mubumbiro remutemo yenyika hazvinei nenyaya yakakosha yekuvandudza utongi hwejekerere. Vachimini vatiwo chakakosha pari zvino kugadzirisa zvakanzi zvigadziriswe nevaongorori vesarudzo dzakaitwa muna 2018 kuitira kuti zvibatsire panozoitwa sarudzo dza2023.
Zvese zvatiri kuona hapana chinhu chiri kutaurwa nehurumende chingabatsira kugadzirisa zvainzi zvinoda kugadziriswa. Takatarisana nesarudzo dzakabuda muna 2018. Muna 2018 hurumende yakadeedza vakawanda kuti vagozoongorora sarudzo yatakaita. Muongororo yavo vane zvinhu zvinopfuura 200 zvavakataura kuti zvinofanira kunge zvichigadziriswa. Tikatarisa zviri kunzi nehurumende ngazvitariswe kugadzirisa Zimbabwe kuti tifambe mberi, hapana chinhu pazvinhu izvozvo zvakataurwa chavari kuedza kugadzirisa. Saka mubvunzo watinawo ndewekuti hurumende zvairi kuti zvigadziriswe izvi zvambotaurwa nani uye zvichabatsira ani?
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka vashorowo zvikuru kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika risati ratevedzwa zvakazara.
Bumbiro remutemo ratinaro munyika rakagadzirwa nevana veZimbabwe pachavo vakaripasisa mureferendum yakaitwa muna May ya2013. Ibumbiro rakagadzirwa nevana veZimbabwe harigone kungombunyikidzwa kana kupazwa nezvanupiefu ichishandisa majority yayo muparamende zvisina vana veZimbabwe mukati. Bumbiro remutemo wenyika idhokumendi rakakosha chaizvo zvekuti hakuna pati kana musangano unogona kuda kushandisa majority yavo muparamende kuda kuvhiringa bumbiro rakagadzirwa nevanhu pachavo. Chikunyanga kunetsa apa ndechekuti mitemo yenyika haisati yatopedza kualainwa kana kuti kuyananiswa nebumbirei, azano ritanga kutopaza kudhara hembe isati yapfekwa.
Asi munyori anoona nezvevechidiki muZANUPF uye vari nhengo yeparamende yeGutu vapopuraito Garepi vati sevamiririri vevanhu vari kugadzirisa pavanoona kuti pane dambudziko kana pane zvavanoona zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Hazvinei nokuti maelections kana kuti maobservers akaona sei, asi kuti isusu tiri kuona as tichiita realign constitution yedu tiri kuona panenge paina magaps. Tinoona pamwe panenge pasamiri zvakanaka pamutemo wedu wenyika, totokorekta ipapo ipapo, kwete kuti tichamirira kuti pachaita full implementation. It's a process yokuti tiite fully implement the constitution all the provisions kuti dzive aligned to the acts dziripo kana zvatinoona isu senyika kuti zvinofanira kunge zvakadaro. Saka pose patinenge taonera kuti apa pamukosheni medu pane gap kana kuti mune chimwe chatinofunga kuti hachina kunakira vana veZimbabwe, tinodzokera kuparamendi ka tova kuti munozviona here izvi, munofungei parlamendi dzinomirira vanhu ndoinobva yaita decision.
Hurumende yakatozivisa musi wa31 zvita zviri pamutemo nezveurongwa hwayo hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika. Hurumende iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti munhu anenge achida kukukidza musarudzo yemutungamiriri wenyika asamanikidzwe kudoma mutevedzeri wake waanozotsvaga naye rutsigiro, pamwe nekuwedzera makore ekushanda kwevatongi vematare vasati vaenda pamutyandigere. Gwaro rabudiswa neZimbabwe Election Support Network rinotiwo zviri kuda kuvandudzwa nehurumende zvinodzosera nyika shure uye hazviremekedzi zvido zvevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.